Tinema passport services anobva ivo kubva kuvanhugu embassy vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Tadi achifamba. Vari kubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nenyaya yemabusinesses, how to get into business or what to do in business. Tiwechishanu manheru. Tapedza business dinner. Dinner welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisunuka mabhaudhi edu emuwest izwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira. Saturday mangwanani tiutanga nemapassport service edu again. Saka vana wakabarwa kuno kuAmerica uyai munyorese vanhu venyu kuti maZimbabweni. Ramangwana harizivikane, saka vanhu venyu kana vakabarwa kuno ngavange vana mapassport avo ekumusha kwedu kuZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum. Dokita ipapo pasoneta hotel neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanenge vachitora tovanazvo izvo musi wesaturday masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here?
Saturday manheru tine mumhanzi vatami moyo tamusanga moyo anenge achitiimbira iye manheru najulian king nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaturday wacho ugovo. Musi wesunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati negochi gochi kuswere wese paHammond Park ikoko kuAtlanta, Georgia. Avo vanenge vari mabusinesses uyai please mushambadze mabasa enyu. Tine vekuworld remit father.com house of stone tuname few vakawanda vanenge varipo. Tine over 20 exhibitors varipo.